This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo chivabvu 17 2015. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuvaneso muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revanogaya upfu reZimbabwe Grain Millers Association roronga kukwira kumatare richinyunyuta neupfu hwemhando yepasi hwarinoti huri kupinzwa munyika. Vamwe vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vari kushanya muZimbabwe vanoti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo zvicharamba zviripo kudzamara nyika yagadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekutevedza mutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudza zviri kuitika munyika. Sangano revanogaya upfu reZimbabwe Grain Millers Association rinoti rine urongwa hwekukwira kudare reConstitutional Court musi wechitatu kana hurumende isina kutora matanho ekumisa kupinzwa kwehupfu hwechibage cheGMO munyika. Uorinoti ndewe mando ye pasi. Sachigaro wesangano iri vatafadzwa musarara, vanoti kupinda kwe upfu wavanoti ndewe mando ye pasi uu kubva kunyika ye South Africa kwa manikidza nengo dzavo kuderedza mitengo ye upfu. Vamusarara vanoti vakapa gurukota rezvekurima vaJoseph Made kusvika musi wechipiri kuti vange vagadzirisa nyaya iyi kukundikana kwavo voenda kumatare. Ngatinzwe hurukuru yataita navamusarara pamusoro penyaya iyi.
Tine dambudziko reupfu hwapinda kumaprovinces eNorth, South, neBulawayo, Midlands neNasvingo. Uyu upfu hwabva kuSouth Africa hweGMO huri kuinda nemutengo we$310 per ton. Isu musi wa17 kubvumbi takasangana nevanomirira varimi tikaurirana mutengo we$320 echibage. Saka isu hatichakwanisa kutengesa upfu pamutengo yatagara tichiita we$320 nokuti upfu hwacho ezvinezvi wedu hapasina anotenga. Saka takumanikidzwa kuti tizorepe mapurice kana mutengo yeupfu kuti ienzana neiri kubva kunzoko. Zvadaro zvinorevo zvakare kuti tinenge tichifanira kuti tirambe tiri mubhizimusi titenge chibage nemitengo yakaderera.
Chiri kubva kuSouth Africa chibage here kana kuti hupfu?
South Africa kuri kubva hupfu. Isusu tiri kuti aiwa ngakunge kuchibva chibage. Tochigaya muno toburitsa kudya kwevanhu kunova hupfu nekudya kwezvipfuyo.
Saka pane matambudziko maviri kapa vamusarara kuti nyaya yekuti imi muri kuti makumanikidzwa kudzikisa mutengo pamwe chete nenyaya yekuti hupfu huri kupinda eGMO yamusiri kutambira zvakare.
Ichokwadi mutemo wenyika ino hautobvumidza kuti tise semamillers tibate chibage cheGMO. Saka takukwikwidzana nevamwe vari kugaya chibago cheGMO vari kunze kwaunza kuno ndodambudziko ratakuita. Hatinoti isusu hari pemukana yakaenzana pakati pemamillers emuno nemamillers eSouth Africa. Zvinova zvazotipa kuti titi kana vasina kunge vapagadzirisa chikamuso wechipiri nemusi wechitatu takuenda kuConstitutional Court.
Ava vanga vari Sachigaro wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vari kushanya muZimbabwe vanoti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika Robert Mugabe nevamwe vavo zvicharamba zviripo kudzamara nyika yagadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekutevedza mutemo. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaCharles Mangongera vanoti vanofunga kuti kushanya kwaDr. Shannon navaFeldstein kuchabatsira mukugadzirisa ushamwari hweZimbabwe neAmerica.
Sekutaura kwavaita misangano yavanga vachiita mazuva mairi apfuura vari kuti vari kuona semisangano yanga yakakosha ende musangano yanga ichiratidza kuti pane kunzwisisana kuri kuitika nehurumende yeZimbabwe. Saka tinovimba kuti pachava nekufambira mberi kana kuti pachava neimprovement panyaya yekutyidzana kwehurumende yeZimbabwe nehurumende yekuAmerica.
Asi vamangongera vanoti zvakakoshawo kuti hurumende igadzirise unhu hwayo pamabatira inoita vanhu pamwe nekutevedza mutemo kana achida kutyidzana nedzimwe nyika. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vaGabriel Chaiva vanoti zviri pachena kuti vanhuwo zvavo vemuAmerica vanoda kutyidzana neZimbabwe asi hurumende yavo inovarambidza kuita izvi. Vaenderera mberi vachiti izvi zvichavhura maziso ehurumende yeAmerica kuti igokwanisa kusandura mutemo wayo wezvirango zveupfumi uyo vati uri kutambudza veruzhinji munyika. Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vauza Studio 7 kuti kushanya kwaDr. Smith navaFeldstein kwakanaka sezvo kune chinangwa chekugadzirisa ushamwari uye Zimbabwe inofanira kudzidza zvakawanda kubva parwendo rwevaviri ava.
Zimbabwe inodzidza kuti kana nyangwe mukatukana mukanyombana mufanira kushanyirana nekutaura nevamwe nekuda kunzwisisana nekutsvaka kuti mosova sei nyaya dzinenge dzichikunetsai nekugadzirisa zvamufunga kuti zviri kunetsa relationship kana kuti ukama wenyu.
Vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaClever Bere vanoti zvirango zveupfumi zviri kuvhiringa veruzhinji munyika uye vezvematongerwo enyika vakatemerwa zvirango zvacho vari kutoramba vachidzvinyira vanhu pamwe nekuunganidza upfumi ruzhinji ruchitambura.
Saka tinofungidzira kuti dai kana America ine chido nevanhu veZimbabwe aitawo approach inoita kuti mabhizimusi emuno muZimbabwe anga achifunctionawo kuti vanhu veZimbabwe wane mabasa tiwanonge tine upfumi hwedu unoita uchiimprove.
Dr. Smith navaFeldstein vange vari kushanya munyika kwemazuva mana uye vakaita misangano nemakurukota ehurumende vemabhizimisi pamwe nemasangano akazvimiririra vachizeya nzira dzekugadzirisa zvinhu pamwe neupfumi kuti Zimbabwe ibudirire. Kunyange hazvo nyika yakadzika bumbiro idzva rinoremekedza kodzero dzevanhu, mitemo mizhinji haisati yavandudzwa kuti iendera nebumbiro iri uye veruzhinji vari kuchema-chema kuti bumbiro iri harisati rave kutevedzwa pamwe nemhirizhonga iri kuitwa munyaya dzezvematongerwo enyika panguva iyo nyika iri kuita sarudzo dzemabielections mumatunhu akati wandei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti rine urongwa hwekuti paumbwe boka rinomirira zvido zvevarairidzi chete reTeaching Professional Council iro richange richiongorora mashandiro pamwe nekupa marezinesi kuvarairidzi vemunyika. Mukuru weZimta Vasifiso Nglovu vanoti boka ravari kurwira kuti rivepo iri rinenge richimirira pamwe nekurwira kodzero dzevarairidzi sezviri kuitwawo nemasangano akaita seanomirira vana chiremba neanomirirawo vana mukoti, kwete kuti varairidzi vangoiswa mugundamusaira revashandi vehurumende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takatanga kare tichironga kuti ndaa yezvedzidzo zvasimudzirwa nekurongwa kuti tibumbe Professional Teaching Council kuitira kuti vadzidzisi vese vanenge vapinda mabasa kushandira kudzidzisa vanhu chero vari muprivate kana kuti vari mupractice varambe vachipinda veri vadzidzisi vane rudzamo rwavakura. Nekuti toda kuti credibility yemudzidzisi isimudzirwe isarambe ichidonha sezvairi kuita zvokoma zvanga. Izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vasaremekedze varairidzi. Iyezve futi kana tichitaura nezvekuti kudzidzisa mwana chinhu chinoda munhu akaendera kuchikoro kunodzidza kudzidzisa. Mune dzidzo racho riri special. Saka kuurairidzi haisi basa rese rese. Rinofanira kuita nemunhu ane rudzidzo racho akaendera kuchikoro izvozvo.
Saka zvinenge zvakureva here kuti vadzidzisi vanenge vasisiri pasi peboka rinotarisa vashandi vehurumende iri?
Zvinogona kudaro chaizvo. kana zvichibvumirwa zvinogona kudaro chaizvo chaizvo ndipo patiri kuti ngati udzisei varaiti vabude mubhasiketi yevashandi vese bcause kana makutotiza tava vanhu tava rese rese kana kutotaura nemuconditional service makutotambira kuti uyu anotsvaira anofanira futi nemudzidzisi wakeko hazvibudi zvakanaka naka zvinhu chacho izvozvo handiiti tine maprofessions emanesi nemadhokota nemalawyer nemaaccountants vese vanenge vane maboka avo okutarisa zvinhu zvakadaro nende mavhalues nemastandards kana zvinzi audit unenge wakutotevedzera mastandards aaripo nekudzidzisa kunofanira kudaro.
Ava vanga vari mukuru weZimutava Sifiso Ndlovu vari parunhare muHarare neStudio 7. Yachika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa ake zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Brighton Ramusi. Vanoona iwo nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development kana kuti COTRAD rine muzinda kumasvingoko. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 mukoma Ramusi.
Tatenda mukoma Blessing.
Mukoma Ramusi, tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvakati wandei mudunhu remumasvingo zvamuri kuita nevechidiki. Mukatiudze kuti zvimwe zvacho ndezvipi chaizvo?
Hongu tine zvirongwa zvakati wandei zvatiri kuita mudunhu remasvingo tichibatana nevechidoko kumaruwa. Ndingati chokutanga chatiri kuita ndechekuti tiri kupa vechidoko ruzivo maererano nesocial accountability mumarural communities mavari kugara. Saka zvatinoita ndezvekuti takasarudza vakomana nevasikana vane makore ari pasi pe35 vasingaiti zvakanyanya zvepolitics, tikavapa training yekuti vazive kuti chii chaicho chinomboni social accountability uye ndepapi chaipo pavanokwanisa kubata kuitira kuti inzwi revechidoko sezvo ragara rakasara risinganzwiki panotaurwa zvesocial accountability kana zvine chokuita nekutongwa kwekugara munharaunda. Saka vechidoko avo vakazonodzidzisa vamwe 2020 paward imwe chete mu5 constitutions dzatiri kuoperata tiri maererano nesocial accountability. Then vari kuramba vachisangana on monthly basis vari mumapato avo vari ma2020 madifferent wards vachikurukura uye kudana utungamiriri wematunhu vachikurukura navo maererano nezvavanenge vachifunga kuti dai zvange zvichitariswawo semapriorities vechidoko mukanzuro. Tiri kugadzirazve atinoti information centers mumawards ese mumaconstitutions atiri kushanda ari 5.
Mungati taurire kuti zvii chaizvo zvinenge zviri mumacommunity centers enyu aya?
Tinoisa information yakaita semabumbiro, mahandati, maminetsi ekukanzuru nemakana manewspaper anenge ahekare nemanyuzileta edu isu sesangano nemamapublications atinawo isu sangano vechidoko kuti vakwanise kuaccessa information nekuti maconstituent offices akavharwa nehurumende vechidoko havasina kuvachakwanisa kuwana information iri credible kwavakwanisa kungowana information chete kumapolitical parties ndokuri kuuya neinformation. So vechidoko vari kuramba vasisakwanisi kusangana information. So ndozvimwe zvatiri kuita uye tiri kuita macommunity dialogues mumaconstituents dzatiri kushandira nekuti vechidoko vanotowa mukana wekuti vambosangana neutungamiriri wakaungana matraditional leaders anenge aripo makanzelas pakwacho tine rombo rekuti pakwacho mamps anotombouyawo maprograms akaita semacommunity dialogue meetings.
Mati, muri kushanda munzvimbo dzingasvike shanu, mungadome kuti ndedzipidzi?
Tiri kushanda Chiwi Central, Chiwi South, Munez West, Zaka Central nezaka North.
Pane zvamuri kunzwa mukufamba kwamuri kuita, mungati ndezvipi zvakakosha zviri kudiwa nevechidiki vari mumasvingo?
Ndingati chinhu chekutanga ndechekuti vechidoko vane nyaya yekuti isu hatisi kuwanikwa takabata zvigaro zvinoita tiinfluence upenyu hwedu zvakanaka. hurumende inotaura zvekuti tiwanikwe tirimo ichiwanikwa iri maconventions akasiyana siyana asi zvinhu izvika hazvisizvo zviri kuitwa mukada kutarisa kuti vangani vechidoko vari macancellors masvingo yese unokwanisa kuona kuti out of 242 wards dzirimo only 10 ndevechidoko asi tiri kuona kuti ndiwo wakati wandei saka vari kukurukura vachiti ivo vanoda kupindawo vechidoko vari kutaura nyaya yemaprojects ndikati kwachivi maprojects awakavimbiswa wakaparurwa chirongwa checommunity share owners scheme icho chakakurudzira kuti makambani ape chikamu chemari inoenda kumakanzuru kuti agozoshandisa kudevelopa nharaunda dzavo mari yakabva kumurova Diamond vechidoko avari kuti hatiri kuiziva kuti mari iyi yakashandei hatisi kuziva nekuti saka titori maproposal tanyora maproposal nanhasi hapana kana umwe akapuhwa project.
Aiwa, tinokutendai mukoma Brighton nekupinda muchirongwa chedu.
Ndatendangwa.
Manga makateerera kuna mukoma Brighton Ramusi vanoona ivo nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCotrad rinoshanda riri kumasvingo. Aiwa, hamawadiwa, chinobhururuka chinomhara. Nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichikurukura nyaya dzine chekuita nevechidiki. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiva, tinotenda Blessing Zulu nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru vechidiki pamwewo nevechikuru vanowana zvekunhonga nhonga.
We love y'all. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift to y'all. My Isabel. Yeah, man.
Na faza my sister. Na faza munu wese my sister. Doro tadira pasita faza bari pasita faza kana my ancestors. Yeah. Waya waya. My fans angu eze andi gandira my waya waya.
Job dance algusika mari vada zigizigi zaga makazara maganzi chitatunu dzangu ndechiradzika matsaga umaga
ndafadza my sister ndafadza munhu wese my sister doro tadira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors yeah waya waya mafanzi angu eze andigandira ma waya waya ma waya waya
pandino imango mameze muza
waya waya muza waya.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association roronga kukwira kumatare richinyunyuta neupfu hwemhando yepasi hweGMO hwarinoti huri kupinzwa munyika kubva kuSouth Africa. Vamwe vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vanga vachishanya muZimbabwe vanoti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo zvicharamba zviripo kudzamara nyika yagadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekutevera mutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Marvelous Mutanganya uye.